Mutauriri wekatola gafini atoka ligunzare kudzaibare. Vadzivisa kuti vanotonga mhosva dzemugungano iri vari kusangana nhasi manheru kuti vape mutongo wavo wemutambo wakagumira panzira pakati peShabani Mai neCapes United mushure mekunge vatsigiri vemakepekepe vakakanda zvinokuvadza munhandare. Asi vanoziva zviri kuitika musangano iri vanoti hapana chirugarirwa pasi kunze kwekudzinga Capes United kubva mumakwikwi aya sezvo nyaya iyi yakakurukurwa nezvayo kare maGreen Machine ndokuwanikwa aine mhosva yekukonzeresa kumiswa kwemutambo. Izvi zvasimbiswa nemubatanidzwa wezvikwata wemasemifinary waitwa nhasi masikati uyo wasiya Harare City ichisangana neBulawayo City kwozoti chikwata chichasara pakati peShabani Mai neCapes United chichizosangana nehow mine. Izvi zviri kureva kuti hapana dzokororo ichaitwa yemutambo weCapes United neShabani Mai sezvo masemifinary aya ari kufanira kutambwa mukupera kwesvondo rino. Pamusoro pezvo hapana kupikisa kwemutongo uchapiwa nhasi manheru sezvo pasisina nguva yekuti pikiso iyi igarirwe pasi masemifinary aya asati atambwa. Mukuru wekumahofisi eCapes United vakabvechitima varamba kutaura nezvemakwikwi aya vachiti ivo vakamirira kunzwa kuti mutongo uyu uchafamba sei. VaHope Chizuzu avo vanga vakamirira Harare City mumubatanidzwa waitwa uyu vanoti vari kufara zvikuru nekuti vachasangana neBulawayo City makwikwi aya.
Droi yabuda zvakanaka kwatiri nekuti kutamba neBulawayo City pachinguva chakaita sechino zvakatinakira nekuti kochi wedu isusu Pilani Bisunyu akambokocha chikwata cheBulawayo City. Saka ane zvizhinji zvaanoziva nemasengi nemaweaknesses echikwata cheBulawayo City. Ende isusuwo mukugadzirira kwedu taigadzirira takatarisira kutamba nezvikwata zvinenge zviri kunetseka muleague semanetsekero atiri kuita. Saka kubata Bulawayo City mudraw kufunga kwatinakira.
Vanga vakamirira Homai mubatanidzwa uyu vaidindi lechuma vanoti vari kutarisira kutora mukombe uyu pamwe chete nekumirira nyika mucaf confederation cup gore rinouya.
Chikombe tiri kutora nekuti tabva kure. Hell Mine inorepresenta Metal and Gold brand, saka toda kuti iwe brand isazoita rakatumirira muAfrica. Hell Mine yakamirira Metal and Group yese, uyezese Metal and Gold tine manhamba kumatimu ari mudivision 1 nedivision 2. Kutarisira kuti kutamba kunoita Hell Mine ichikunda amwe achange achionawo inspiration from matambiro aHell Mine.
The Premier Soccer League vari kuda kuti makwikwi aya pamwe chete neleague apere musi wa30 Mbudzi usati wapfuura kuitira kuti vapedzisa mukana wekunyoresa necaf zvikwata zvichamirira nyika muAfrica gore rinouya. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinomirira nyika mucaf confederation cup, kwozotiwo chikwata chinotora mukombe weleague chinopinda makwikwi eCAF Champions League. Gore rino Capes United yakasvika mumid-league stage yeCAF Champions League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.